Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS, asi tichiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete, so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform.
Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe.
Ongororo yakaitwa neSadc Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo zvakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023.
Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSadc nekusimudzira chikwata kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakazoti vashamisa vakusiya the name MDC Alliance vakufoma a new political entity in the CCC. Hatina kuzozva kuti vachabangwa vakaramba vainawo vekuti asi kwedu havana kuuya. Vakazari surface patakazoona vakuzviti ndio secretary general weCCC.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba vanoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veCCC, vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weCCC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzeInternational Monetary Fund kana kuti IMF changa chiri muZimbabwe kwemazuva manomwe nezuro chakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekushanya kwacho chichiti zviri mugwaro iri maonero avo kwete International Monetary Fund. Chikwata ichi changa chiri muZimbabwe kubva musi wa18 Gumiguru kusvika musi wa25 Gumiguru chichikurukura pamusoro pezvemamiriro enyaya dzezveupfumi munyika. Chakaita hurukuro negurukota rezvemari vaMutuli Ncube, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, governor weReserve Bank vaJohn Mangulya, pamwe nemasangano akazvimirira nevemabhizimisi. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi muzvare Chennai Mutambasere kuti tunze zvizhinji.
Avo vanotarisana nechikwata cheIMF vaona ivo kuti Zimbabwe ienderere mberi kana kuti Zimbabwe ibudirire panyaya dzezveupfumi hwenyika, panodiwa mastrong reforms. Apa vari kutaura ivo kuti panodiwa kuti pagadziriswe uye pava neshanduko panyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Vataura kuti kana izvi zvisina kugadziriswa, ndizvo zvichaita kuti upfumi hweZimbabwe hurambe huchirasika uye kuti tisaramba senyika tichienderera mberi kuti tigokwanisa kana even kuwana rubatsiro rwemari kumapato akaita seIMF.
Mai Mutambasere, veIMF ava vanotii pamusoro pezvavakaona uye chii chinogona kuitwa neIMF pamusoro pezvakabuda murwendo urwu?
Vakataura zvizhinji vakananganidza nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Vakataura ivo nyaya yekuti dai mari muZimbabwe yarega kuitwa zvekumbunyikidzwa, zvekumanikidzirwa kunzi kune official exchange rate, asi isu tichiziva kuti exchange rate chaiyo chaiyo iri kushandiswa neruzhinji yakasiyana neofficial exchange rate. Vataura ivo kuti kunofanira kuramba kuchiita liberalization yemari munyika kuti market isununguke kutsvaga mari, uye zvakare inyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa ma RTGS asi tichiziva kuti hupfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzema exchange reform. Vataura kuti kuchinja kunoitwa mari, kutengeserana kuri kuita kunoitwa mari muZimbabwe. Zvakare kuri kufanira kuongororwe, kushandudzwe kuti nyika iende mberi.
So kuona kwenyu amai Mutambasere, IMF yakaona dambudziko renyika here uye munofunga kuti ichabetsera here panyaya dzese dzinonetsa idzi?
Pari zvino, veIMF vataura ivo kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira nyika apo pakupa advice pakuti vanenge vachiti payambiro kuti chii chatingaita munyika yeZimbabwe. Asi vati pare zvino ivo havasi kukwanisa kutibatsira nenyaya dzemari nekuti vari kuona kuti mari munyika haichengetedzwi zvakanaka. Vari kuona kuti upfumi munyika hausi kuchengetedzwa zvakanaka uye kuti hurumende iripo haina zvakare tarisiro yekuti ichange ichizvigadzirisa zvinhu izvi. So isu se vana veZimbabwe tinenge tichiona kuti tinenge tichitoiswa panguva yakaoma nekuti pare zvino takacharisana nenyaya yedrought. Takacharisana nenyaya yecyclone iri kunzi kuda kunana February kuchaya cyclone. Zvinenge zvichida kuti tiwane rubatsiro rwemari. So tinenge tichikurudzira kuti ivo vari kutarisana nezvematongero enyika ko vadii kumbogara pasi vatarisa kuti isu kuti Zimbabwe iende mberi ngatishandurei matongerwo enyika, ngatidzoserei nyika kudemokrasi, ngatiitei kuti upfumi hwenyika husaramba huchirasika neunyore, upfumi hwenyika husaramba huchirasika nemamwe matongero atiri kuita akaita seiwo senyaya yeexchange rate official exchange rate nezvimwe zvakadaro.
Amai Mutambasere, ko nyaya yekukwanisa kweZimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo yataurwa here?
Vataura nyaya yestructured dialogue platform. Iyo nyaya yakatarisana nekuti Zimbabwe ingakwanisa sei kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Nyaya iyi yakatanga kutarisirwa zvakanyanya kutanga kwegore rino. Asi pavakagumisira padialogue iyi panga pari patarisiro yenyaya yesarudzo munyika. Kuti nyaya iyi ndiyo ichatiratidza isusu kuti Zimbabwe iri pazvokwadi here, iri pazviro kwazvo here panyaya pematongerwo enyika, pekuti vanogona here kubatsirika. Asi tine zvatakaona kuti matongero nyaya yesarudzo haina kubuda zvakanaka. Ivo vataura kuti havana kuzozadzikisa ipapo kuti ma next stage kuti chii chichange chitarisirwa kuti chichaitika pamberi apo. Asi vangotaura ivo kuti pare zvino havana mari yavanokwanisa kunge vachibatsira Zimbabwe nayo kusvika Zimbabwe yakwanisa kubhadhara nekugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho kuIMF.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Mushare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulia kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwadzigere, reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rakanyorera tsamba kuna sachigaro veSadak Troika uye vari mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema, richitenda chikwata cheSadak Election Observer Mission nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veZimbabwe Diaspora Vote Initiative Muzvare Roswitha Mangiroza avo vari kuAustralia kuti tunzwe zvizhinji.
Tsamba iyi takainangisa kuna sachigaro webazi reSadak reOregon on Politics, Defense and Security Cooperation zvichitevera ongororo yakaitwa neSadak Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresident Mnangagwa pamwe nedare reparamendi kuti vakoshesewo kodzero dzedu, kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika president Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzi, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umboo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivepo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uyu uitewo kuti isu sive diaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa neveMozambique vanoitira mapolling station avo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaachilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muofisi dzombodhindwa zvoenda muofisiyo, uyezve nekuti purezidendi Hichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake anotungamira uko vachitungamirira zvechikamu cheSADC ichi. Zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyo kuti ushande wekuti vari kunze vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero yekare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore gumi nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kunana SADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu rinzwike. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirowo pakusimudza izwi redu kuti tinzwike. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative, muzvare Rosewita Mankiroza vari parunhare kuAustralia naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachitaura pamusoro penyaya iri kunetsa pakati pemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezo chavangu, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti kunoda kuve neurongwa negwara rinotevereka mumapato ezvematongero enyika. Ukuwo mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti pane nhoroondo iripo pamapato avo kusanganisa vaChamisa, vaMonzora navaChavangu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navaDamba.
Gainditi panyaya dziri kuitika kuCCC isu seMDC tinongofanira kunge tisiri kukomenta, but nekuda kwekuti matifonera, nekuda kwekuti tine ruzivo, nekuda takafamba nevanhu vese vari kunetsana, matimabvunza imimi a little bit of background. Chechitatu, vaChavangu havasi munyowani mupolitics dzeZimbabwe. Vangangova munyowani kwachenda mbuya kuzumba kwa mtasa asi unuru ndi kurugisa zanu PF wa Chabangu wa swacha. Nekutu wa Chabangu waka join na MDC as far back as 2000 kwa jino remember inini. Waka gozo ita provincial chairperson uta isangana na oku national council. Waka gozo ita provincial chairperson we MDC kumatebelele ndi north. Wa Chabangu paka zo itwa ya inzi MDC renewal kauti ya inzi Mandeol tunweka Mandeol declaration. Paka breaka wanabiti na mangoma wachinufoma ya inzi MDC renewal. MDC renewal ndo ya kazo zwara PDP. Wa Chabangu ndo angwari provincial chairperson. Wa Chabangu wakana wajifamba ni MDC alliance. Pakati wa kutulingu muna 2020, wa Chabangu wana kutera wa Monzura, wakaramba vena wa biti na Nachamisa mu alliance. Ya wakanga wa chiti MDC alliance yao. Remember anga amairi. Pakati wa Chamisa wa kusia the name MDC alliance wa kufoma a new political entity on the triple C. Atina kuzoza watu wa Chabangu, wakaramba wa inawe, wakato askwedo wa wana kuwe. Wakata resurface, pataka zona wa kuziti ndio secretary general wa triple C.
Pane pane noro ondo hapa. Saka iko zvino takuona zviri kuitika izvi unenge upatsu upatsu hwakuitika ihwohu huno huri kunongedzera kuti iko mumatongerwe enyika yeZimbabwe.
Chindine hurombo kuti opposition iri kuramba ichita fragment iri kufragmenta nekuda kwema egos iri kufragmenta nekuda kwekuti ndini ndinoziva humbimbi ndoga iri kufragmenta nekuda kwekuti vana vadi kutedzera mutemo nekuti vanoda kutora mashortcuts. Mashortcuts haadiwe muma revolutions nekuti rivo hakuna revolution ine shortcut. Ndofunga kubvira kushaya kwa kata watangirai. Paka ita shoti katukutu watangirai kwa famuswa 14 February. Muswa 15 Chamisa wangu wa kutojita president. Asa hakuna media house mu Zimbabwe isina constitution kana kutubumbire rimu temori MDC. Vamashavira izo wakaenda kukot. Vachino komplena kutipano fana kutuwa extraordinary congress. Hatizi imu na iwi na nguwa yacho yoyo. Asa ya Chamisa wangu enda through the grill. Ondi kutawarecho kwa tutuwa Chamisa wangu wane momentum waino wina extraordinary congress. Pata wanakuda kutrusta chinchinozi constitution. Wanauda kutrasa chinchonzi structure. Wakava wabuda wakata isa atite zere nekuta atenja kutuwa ne zanu. Pati zanu PFI nakumbubira ya nyora bumbira de mtemo MDC pakweti complex. Pata kaita our congress tijita that resolution tijizuita that constitutional clause muna 2000. Izo zundu za kondi za kutu na hasi wachaba umurku na wadzuka shakari. Wachitara the same problem ye constitutionalism. Wadzuka shakari wachaba wachitara kutiwa nula impose kwa. Taka wajitawara shakari muna 2018 muna 2017. Kuti ma candidates aliku impose. Atitakapi wa munombo yukonzi tiri zanu PF.
Muru kuona ziri kuitika izwa munofunga imi kuti zvaida kunzi zviitiwe kuti nyaya ze matongerwe nyika ze muZimbabwe dzifambe zvakanaka chi.
Mukoma ivanzi ndinokunzwirai hurombo nekuti muri kundifonera muri kuAmerica. Munofanira kunge muri kundifonera muri mumba menyu muZimbabwe. Munofanira kuti mudzoke but kuti mudzoke mukazvita semi mafigures ezanu PF vizazvine mafigures akaitwa neopposition mulast elections. From 2008 kushika na asi wafika ziyo ya haka wanda. But kubirikiza ni fragmentation ni kuna kwa umbimbi ndoga ni uziyo pachirungino ni solipsis. Chichete chete. Chako ndesa kutiza anu PF iritene power. Saka mZimbabwe muno na kubisa umbimbi ndoga. Ma political parties ese are opposite to anu PF. Oita come together. Aita come together. Toita convention. Nyumeta tabude hapa paru mkuru ndiana asuna basa. For as long as tukuda kwenye usangani sama vote seri kutiza anu PF even power.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzura vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vanoti havasi kubva pavakamira pekuti bato ravo harizivi vaChabangu.
Well, we should not waste time on unconstitutional acts, on criminal acts. We don't participate in crime. You know, it would be a different ball.
Atifanir, we kutambisa nguva, tichipinda msarudzo idzodzo, nekuti hadzisi pamutemo, kutopinda madziri, imosha, nekuti zvigaro zviri kunzi zvipinde vanhu vatsva, hazvina kuuya nenzira iri pamutemo.
But you can say you choose to criminally produce an impositor, a fraudster, a bogus RICO, which is not from Triple C. Everyone knows who Triple C is. They know it. Zek.
Hatinga tori muna abva kwa abva chinye pera kuita mumwe webato redu. Toto muteerera aseva nuvese varu kuziva kuti zviri kuitwa izvi. Kuchikorwa kwemutemo munyika.
Because they want to deflect. What they know is the legitimate cry by Zimbabweans that they need the result of the election to be respected. We won the elections on the 23rd of August. They know it. We know it. Everyone knows it. Sadek. Hey, you.
Inyaya yekuti tivarairwe tisatarise pane nyaya hombe. yekuti vamunangagwa havana kuhwina musarudzo dzakaitwa. Saka isu hatina basa nezvese zviri kuitika izvozvo. Chatiri kuda isu isarudzo dzakachena dzisina kubirira mukati.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa mumashoko avo kuvatori venhau neZuro muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti chirwere chekholera chasvika muguta rechitungwiza zvichitevera kurwara kwevanhu nechirwere chinofungidzirwa kuti ikholera munzvimbo yeSt Mary's. Municipality yechitungwiza inoti kliniki yeFamily Health Services Clinic inozivikanwa nerekuti Baby Clinic ndiko kuri kuchengetwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane kholera. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mapepa ebvunzo dzeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC. Vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo dzeZIMSEC Ordinary neAdvanced Level dzegore rino. Mutungamiri webato remutwakazi Republic Party vamukondisi mwoyo vari kuramba kubva pachigaro sekuudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo mushure mokupomerwa mhosva yekutadza kutungamira bato iri uye nekutaurazve kutuka. Vana sachigaro vaviri vebato iri vatembisani mupofu navachilumbo mudenda vakaudzwa nevatungamiri vebato iri kuti varonge musangano wekusarudza mutungamiri mutsva, asi vamwoyo vanoti vaviri ava havazivikanwi mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura ndichindoti kuvateereri veStudio 7 kunyanyanya avo vari kuti vachamisa, muri kunyanya kuwanza Bhaibheri. Vana vaMwari hanzi kumhanya handiko kusvika. Vakuru vakasatumei kuti chinobhururuka chinomara, dzaiva nhungu dzavambariro. Saka ndinoti kune wese unoti vachamisa muri kuwanza Bhaibheri, musataura muchidaro. Murume unonzi Chamisa haasi kufamba ari panyama chete, asi zvimwe zvacho mungagona kuona sokuti uri panyama nekuti pari kuitwa zvepolitics. Asi ndiri kuti ndikuudzei kuti chero Mozisi panguva yakanzi chiinda undosunungura vana vaIsraeri muIjipita wakanga asingafambi panyama. Zivai kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nguva yedu yokusunungurwa yakwana. Asi ndinoti musapera tariro, rambai makabatira pachinamato, rambai muchindonamata, musati vachamisa pindai mumugwagwa. Haisiri iyo nzira yekuti vagone kukunda. Tingava nekuti vari kufamba panyama, asi takatarisa nerimwe divi havasi kufamba panyama chete, asi vari kufambiswa nemweya mutsvene. Chakavagara nechakavatuma kuti chiti tinoda kusunungura Zimbabwe ndicho chiri kuvaitisa kuti vadero. Ndatenda.
Hello paStudio 7, maswera sei? Ndiri kutaurawo ndiri kwaMutare. Ndine mubvunzo panyaya yeTriple C pana Shabangu, kuti iye zvaari kuti wakadzinga maMPA Citizen Coalition for Change muParliament. Ko zvaari kuti iye ndiye ari in control? Ko ari kushandisirei ko logo ine mufananidzo ine pikicha yaChamisa? Ari kushandisirei ko logo ine pikicha yaChamisa kana achizviti iye ndiye muridzi weTriple C? Ko ari kungozvifambisa sei? Kuti ini ndinoona sekuti ari kushandiswa nevavengi vasingadi chakanaka, ende chaari kuda ngechekuda kuti ZANPF iite 2/3 majority muParliament. Zvadaro, kana dai kukanyaenda kumaby elections, ndinoona pasina chinobuda. Vanhu vaari kuti iye ndiye uchaasainira kuti vakwikwidze maby elections, ndinoona pasina chinobuda. Kozi haasiri webato reTriple C, haasi kuzikanwa. Ndatenda.
Vana veZimbabwe ngatichibatana, zvino yasvika nguva yekuti tibatane tibvise bato reZANUPF, kusanganisira neveZANUPF vasina zvavari kuwana. ZANUPF iri kupedza mari yenyika ichibhadhara vanhu kuti vapesanise Triple C. Munyika musisina kana zviri kuitwa, vangotarisana nekuparadza bato reCCC ndokwakuperera mari yose. paya paya waka badara monzora kuti apuze sisi MDC MDC Alliance kezino waku badara wana uyu sengezo singa tozika ngui kuti aparadze batore CCC mari ye Zimbabwe yose ichingoenda kuvanhu vasinaka nabasa vana sengezo avapo saka vanhu vana veZimbabwe ngatichibatana tirwise batore ZANU PF kana iri hondo ngatite hondo zvipere zvizanu PF ibve inde ya ndo zvandiri kuda kuti titaure nditaurire vana veZimbabwe kuti yasvika nguva nokuti hapana zvichichazonaka muZimbabwe kana ZANU PF ichiripo haichatarisi kuvakanyika
yarudzi chawangu chawangu ari kumbozvifambisa sei kumupati ine masimba acho ari kuawana kupi kuti anodariko vanhu vakasarudzwa newani maideas edu isusu mukaona vanoenda kumabyelection kunovhota ivawo vatoriwo nepfungwa dzisina kukwana hatinosarudzi mamwe maelection tobva maelection topinda maelection awa miriro watakasarudza ndivawo kana vachikwanisa kuti ariko vanongonovhota iwana chawangu ndowane masimba isusu hatichaita izvozvo takatoritaya mazviri takatoona kuti hazvina chibatsiro chazvinotipa ende kuti safisa kutora nguva kuti ballon paper rinoya kuma11 9 o'clock dzeusiku chimira maelection tapedza totambudzwa saka isusu izvi takatoneta nazvo isu tisu machange champion chaivo chaivo hatinoziva zvine musoro uyo anonzi chawanguyo haasiye zvaari kuita anazoona maperero azvinoita kumberi kwazvo kushandiswa nebato rezanu pf kwari kuitwa kuchaguma ende zvine magumo
pafeyaka triple c haisi kuratidza effort kune vanhu vakarikoliwa navachabangu haina effort yekutorera matanho vachabangu vacho saka kuti unyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei munhu atori muzero chaiko zero chaiko hatisi kumboziva chichitumbo ichi
William Nangagwa yakafanana neyachidhumo ichaguma seyachidhumo vamunangagwa vakonewa nevamunangagwa vari nemwoyo wevanhu chaivo chaivo wokuda nyika yavo mungadero muZimbabwe mune runyararo musingapambiwi vanhu vasingavurawi vasingarohwi asi nokuda kwokuti ane mwoyo munangagwa wokuuraya shure yake achafa sachidhumo namasendeke ndo pane shure yake dei ari munhu akati chikiti ane mwoyo wenyika ungaderi Zimbabwe ichimunakidza vanhu vakabva veelection kudai asi iri kuoma iye akazviti ndaweni vakomana vakomanaka
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu makumi vaviri nevaviri kana kuti 22 vanonzi vapfurwa vakafa vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reLewiston mudunhu reMaine kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Mapurisa anoti kune dzimwe nzvimbo muguta iri kwanzi kwavo pfuti dzichirira. Muzinda weWhite House wazivisa kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vanga vachitandara mumabiko ekutambira mukuru wehurumende yeAustralia vaAnthony Albanese vari kuziviswa zviri kuitika nguva nenguva. Tichitaura kudai, mapurisa ari mubishi rekutsvaga murume uyu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata cheInternational Monetary Fund change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSADC nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba panoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTripus vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weTripus vasengezo chabangu. ndiri mu Washington DC ndini Tano Kawande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.